Mutongi wedare la magistrate Vangoni Nduna varasa chikumbiro chavatsenenga muchekuti vatongwe vachibva kumba vakati vaende kutirongo vozodzoka musi wa 27 Gumiguru apo pachanzi kwanyaya yavo. Vanduna vati vatsenenga mu avo vakazvipira kumapurisa chishanu chapfuura vachiti vainge vachiteverwa nevanhu vavasingazive vanenge vakachengetedzeka mutirongo. Gwetara vatsenenga mu vaHarrison Ngomo vati dare raona zvakakodzera kuti vatongwe vachibva kutirongo sezvo upenyu wavo huri panguva yakaoma.
Chikonzero chokutanga ndechekuti vatsenengamo vanonzi vane vanhu vaivatevera vasingazivikanwe, saka naizvozvo vanhu ivavava vanenge vachikonzera kuti upenyu hwavo hunge husiri safe, naizvozvo vabva vanzi vagare mukati kuti vachengetedze kuvanhu ivavo. Chechipiri ndechekuti vari kuti mutongi ari kuti mapurisa akatora mwedzi mitatu kuti vakwanise kuzova mubatwa hwavo, naizvozvo vanoona sokuti vakakururwa kuti vatongwe vachibva panze vangangotisa.
Vatsenengamo vakaudza dare kuti vari kutyira upenyu hwavo vachiti vaiteverwa nevanhu vavasingazive. Vatsenengamo avo vainge vari kutsvagwa nemapurisa vakazvipira pakamba yeHarare Central nemusi wechishanu. Mune imwe nyaya, sangano remagweta reLaw Society of Zimbabwe rinoti rave kuongorora nyaya yekuti mwenengo yaro amai Beatrice Mutetwa avo vari kupomerwa mhosva yekusazvibata zvakanaka pamwe nekuzvidza dare apo vaimirira Hopo Chingono uyo ari kupomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuratidzira zvine mhirizhonga. Pamutongo munanyamavhuvhu wekurambidza amai Mutetwa kuti vamirire Chingono, vanduna vakati Law Society of Zimbabwe yaifanira kuongorora maitiro amai Mutetwa pamwe nekuvaranga nekuda kwemhosva yavo iyi. Mutauri weLaw Society of Zimbabwe vaRichard Chidza vaudza Studio 7 kuti vave kuongorora nyaya iyi.
Eyo takakumbirawo mai Mutetwa kuti vape divi ravo pamusoro penyaya iyi, vakati padivi ravo izvozvi Law Society of Zimbabwe yakunyasa kutarisisa nyaya iyi kuti ione kuti zviripo here zvakadaro zvakaitika. Hatina zvakawanda zvatingataura panguva inoiyi nekuti asi kutoti tingoti Law Society ine nzira dzayo dzainoita kana magweta achinge ane kupomedzerwa kwaanenge aita. Saka ndivo zvatiri kutarisa izvezvi. Eyo nyaya inongoitika mumba medu, saka tichaitarisa saizvozvo kusvikawo pakuguma kwayo.
Amai Mutetwa vaudza Studio 7 kuti Hongu Law Society of Zimbabwe yave kuongorora nyaya yavo uyewo vati vari kupikisa mutongo wavanduna. Hatina kukwanisa kunzwa divi reNPA, asi amai Mutetwa vabvuma kuti NPA yakatoisa magwaro ayo kudare kupikisa danho ravakatora rekupikisa mutongo wavanduna kudare repamusoro reHigh Court. Zvichakadai, kanzura weMDC Alliance kumasvingo vaGodfrey Kurawone nhasi vaenda kudare pamusoro vachida kuripwa negurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe kazembe. Mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga, Prosecutor General vakumbira ihodzi, mukuru wemapurisa ECID kumasvingo pamwe naDetective Constable Monde mushure mokusungwa musi wa 31 Chikunguru vachipomerwa mhosva yekuratidzira nekuvhara migwagwa asi vakazowanikwa vasina mhosva mushure mokugara mutirongo kwemazuva anodarika makumana. Gweta ravakurawone vaMartin Mureri veZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti vakurawone vanoda mamiriyoni maviri nemazana mana ezviru zvemadhora emuno nekuda kwekusungwa kwavakaitwa uko vanoti kwaive kunze kwemitemo.
Chimwe mari yokutanga tiri kutayo vakaresha pakutosunga inonzi unlawful and wrongful arrest yavakurawone, saka toti toda 500,000 papo. Then yechipiri tinoda inonzi 800,000 anoayo madamages for unlawful and wrongful detention yokuvharikwa kwavakanga vakaita pavakagara vari muhunhapwa. Then chechitatu tinodaiyo 800,000 anovaiwo madamages for malicious prosecution pakuvaendisa kumatare dzimhosva vachizovati papasina mhosva inga iripo. Then tozodai 300,000 yemari iyo yavaibhadhara kumagweta avo kuti vamiririrwe panguva yataivamiririra iyoyo.
Mune imwe nyaya, nhengonhatu dzeMDC Alliance dzinoti muzvare Johana Mamombe, muzvare Netsai Marova namuzvare Cecilia Chimbiri vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuratidzira panguva iyo nyika yakavharwa nekuda kwecovid-19. Asi nyaya iyi yanzi idzoke mudare musi wa 17 Mbudzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.